Mangwana nakanaka watereri, chino sangana zvakare mangwana nehanhasi uri musi wechishanu mbudzi 29/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano revashandi vehurumende riri kusangana nenhengo dzaro nhasi kukurukura pamusoro pegwara rekutora sezvo pasina nhaurirano pakati pavo nehurumende. Hurumende inoudza vana chiremba vakadzingwa mabasa kuti vanokwanisa kudzoka kumabasa kwavo pasina mhosva yavari kupomerwa. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori munerime sangano revashandi vehurumende reApex Council vaDavid Dzatsunga vanoti vashandi vehurumende vari kusangana nhasi kuti vazive kuti votora danho ripi sezvo pasina nhaurirano dziri kuitwa pakati pavo nenyaya dzemihoro. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaDzatsunga.
Zviri kuitika ndezvokuti tiri kuona nguva yareba pasina chiri kutaurika maererano nekukundikana kwevashandi kuenda kumabasa ko kuburikidza nemari isingachakwanisi kuchenga. Mbava patakakonana nehurumende nenyaya iyoyo hapana atambotaura, saka iko zvino mwedzi unouyu vanovhemba zvava zvakamboitawo nani kupa maererano kuti vanhu vakambovanawo zvimabhonasi, asi tiri kutarira kuti Disemba vanhu vangati vanoita sei. Saka musangano wedu uri kuda kuti timboonesana kuti tofamba sei panyaya iyoyi nemamiriro yakaita.
Saka vanenge vachisangana ndianani chaizvo apa?
Vari kusangana zuva ramangwana vatungamiriri vesangano redu rinomirira vashandi veAmerica.
Makanyorerawo here tsamba gurukota idzva rinoona nezvevashandi muzvinafundo po mavhima muchavazivisa kuti muri kuda kuti munge muchisangana navo?
Hongu, takavanyorera pavane svondo kuda tavanyorera tichivachingura uye tichivakumbirawo kuti kana vazongowanawo nguva vatipewo mukana timboonana tigokwanisa kumbopangana.
Vanga vati vapindura here tsamba iyi?
Pari zvino kunze kwokuti kana vakataura vavo nevamwe vasati vatiudza zvinova zvinhu zvisine wanzi kuitika, hatisati tanzwa vasati vati vadzoka kwati.
Tichitarisawo mashandiro ari kuita vashandi vehurumende, mese muri kuenda here kumabasa?
Sekutaura kwatakangoita vanhu vari kuremerwa, haikona zvokutamba, vari kuremerwa zvemhando yapamusoro. Saka kuinda kwavo kunongova kuya kwokuti dzimwe nguva munhu wamboenda dzimwe nguva wakona nokuti zvinenge zvisingakwani. Saka zvinonetsa hedu kuti titi vanhu vari kuinda here kana kuti havasi kuinda, nokuti momusi vamwe vanouyawo asi vamwe vokonewa, mangwana vamwe vouyawo vamwe vokonewa. Saka zvinongoita sekuti mumabasa vamwe zvinhu zviri kufamba, asi chokwadi chaicho chaicho ndechekuti hazvinoratidza kunge zviri hazvisizvo.
Pane zvachinja here pane zviri kudiwa nevashandi?
Kutaura chokwadi hapana, nokuti pozisheni kana kuti bepa ratakapa hurumende rine nhunha dzedu kana kuti zvikumbiro zvedu hatisati tambovapa rii. Takangovapa iroro raingotaura kuti aiwa ngavachingogadzirisa mari dzedu dzingoenderana neinterpay sezvinongoita vamwe.
Asika iyo hurumende iri kuti zvinonetsa iko zvino kuti ichikuwedzerei mari nekutika iri kuumba rimwe bhajeti idzva nekudaro nyaya dzemari idzi dzinenge dzaakuda kutaurwa mugore rinotevera?
Izvozvo zvinhu zvinogona kunzwisisika kuri kuti vanhu vanogona kuti ndozomirira bhajeti ndozoidza gore rinouya, kana kuti kana ndarwara ndomirira bhajeti ndozorapwa gore rinouya. Zvino apa tikatarira zviripo zvimwe zvinhu zvisingagoni kumirira gore rinouya, saka ndo panonetsa ipapo, ndo zvinhu zvatinoda kuti vanhu havagoni kungoti zvabari kuitwa budget ihara kai yara inotora kuti zvingotogadziriswa ipapo ipapo.
Munyori munerimwe sangano revashandi vehurumende reApex Council vaDavid Dzatsunga vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakazivisa kuti vana chiremba vanodarika mazana mashanu vakadzingwa mabasa vanokwanisa kudzoka kumabasa kwavo pasina mhosva yavari kupomerwa kana vakazviita mukati memazuva maviri. Bepanhau reHerald rinoti vana chiremba vanenge vatevera kurukuridziro iyi havana mibvunzo yavachazosangana nayo. Mutungamiriri wenyika vakataura mashoko aya mushure mekusangana nemabhishopu ekereke yeCatholic Church kumuzinda weState House. Pamusangano unonzi wemakereke ava vakakumbira kuti vana chiremba vadzoke kumabasa vasina matanho avanotorerwa. Vanachiremba vemuzvipatara zvehurumende vave nemazuva anoita makumi mapfumbamwe vachiramwa mabasa vachida kuti hurumende itarisise mihoro yavo pamwe nokuvawanisa zvavanoda mukuita mabasa apo muzvipatara. Muzvina bhizimisi vaStrive Masiwa nemudzimai wavo vanonzi vakaisavo mudariro mari inosvika zana remamiriyoni emadhora emunyika kuti ibatsire kubhadhara vanachiremba ava asi vanofanirwa kunge vari pamabasa avo. Mukuziya nezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada kuti tinzweiwo divi ravanachiremba panyaya iyi.
Isusu sangano inyaya yanga ichiri kunge iri kutaurika pakati pedu sezvo vamwe vanga vasati varinzwa shoko racho asi zviri kutaurwa nemachiremba pane ino nguva ndeyekuti vanovatambira mashoko ataurwa nemukuru wenyika asi vada kuziva kuti pane mari dzacho here dzinovakwanisa kuti vadzokere kumabasa nenguva yatarwa iyi. Saka ndozvanga zviri kutaurika muconstituency yemachiremba kuti hongu mukuru wenyika ataura kuti aroda kuti machiremba adzokere kubasa ne48 hours chinova chiri chinhu chakanaka asi vada kuziva kuti pane mari yacho here inovakwanisa kudzokera kubasa. Saka nachiremba apedza kutaurirana tichazonge tichingokuzivisai nokufamba kwemvura.
Takaonawo muzvinabhizimusi vaStrive Masiwa vachinzi vazvipirawo kuisa mari dzekuti vana chiremba vanga vachibatsirika nyaya dzichigadziriswa. Muri kutambirawo sei danho iroro?
Zvekare machiremba anotambira danho rakatorwa neHigh Life Foundation ende tinovatenda vaMasiwa nezvavakaita asi haingave solution inopedza dambudziko kana kuti gakava riripo pakati pamachiremba naemployer wavo. Nekuti machiremba chakaita kuti vazovinge vatadze kuenda kubasa kwemazuva anokwana kuita 88 apfuura yanga inyaya yekuti mari yavo haisakwana zvekare muchipatara hamuna mushonga. Nekuti vari kudawo solution yekuti inozonge iri long lasting kwete kuti tikapedza 6 months dzakataurwa navaMasiwa tadzokera patainge tiri paipa. Saka machiremba akati iyo kana vanga vapedza kutaura naemployer wavo vanzwisisana vanenge zvinge vachitora ofa yakaiswa navaMasiwa ende vari kutenda kwazvo neofa iyoyo sezvo ari dhona vari kuti havangazvishore nekuti zvinhu zvekupiwa haushore ende haukunge kuda chakawanda sei asi vakuda kuti mbotanga tapedza gakava pakati pedu naemployer wedu.
Saka gakava iri munotarisira kuti rinopera riini?
Isu tirangomirirawo kunzwa kuna employer nehurumende kuti vanotipikisa kuti vane zvinyowani here zvavakuda kupa machiremba. Nekuti semamiriro azvakaita izvozvizvi mari yekutaurwa naemployer haisikukwana. Saka naemployer azenge apa machiremba mari inokwana ndopachange pachizopera gakava iyi. Saka tizive kuti rinopera rini hatizivi asi machiremba ekutaura kwavanongoita kuti vanotogadzirira kudzokera kubasa kana vangopiwa mari yavo inokwana ndo mamiriro azvakaita.
Zvanga zvisingabatsire here Dr. Zvakada kuti muwane mari dzekufambisa kubva murubatsiro rwavaMasiwa muchidzokera kumabasa nguva imwe chete muchitaudzanawo nevashandiro?
Izvozvo hazvikwanisike pakuti mari yaka iri kupiwa navaMasiwa kunyange hedu tichitambira asi ishoma pane zvinonge zvakatarisirwa nemachiremba. Asi kana kuri kunzi iri kupamidzira pane imwe yanga yagara iriko tinova chiri chinhu chakanaka. Uyezve kunyange kuri kunzi machiremba atora mari iyoyo hatisati tapedzerana naemployer wedu pakuti ne vanga vakatsinga mabasa ende pane zvimwe zvoda kuti zvitange zvagadziswa mutanyorerana pasi tozotora ofa yaMasiwa saka kuti titi machiremba adzokere kubasa pane ofa iyoyo hazvikwanisi tiki nekuti muzvipatara zvekare hamuna mishonga yekunorapisa varwere hamuna equipment saka zvinhu zvese zvoda kuti zvitange zvagadziriswa pasina kumhanyidzira kudzokera kubasa tawirirana zvese zvanyatsonge zvafinalizedwa naemployer todzokera hedu kubasa ofa yaMasiwa tozotora.
Mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vari parunhare muHarare neStudio 7. Kambani yeBotswana Diamonds PLC nezuro yakanyorera chibvumirano nekambani yeVast Resources PLC kubvisa chibvumirano chainzi Heritage chainge chambonyoreranwa pakati penyika mbiri idzi kuti vachere mangoda kwamarange. Apo makambani aya ari kunyorerana chibvumirano ichi, Zimbabwe Consolidated Diamond Company iri kuronga kutengesawo mangoda ayo kumisika yekunyika dzekuAsia kuti iwane mari yakawanda mukutengeswa kwemangoda. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa baWinston Chitando sezvo vange vasingadairi nharembozha yavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weMarange Development Trust vaMalvin Mudiwa.
Iko zvinezvi kundobva mazuva ekutanga kwakatangiswa neDiamond makambani akawanda aya achimaina. ZCDC yakauyawo ikamaina. Hapana chinobatika chatinyatsonongedzera kuti ichi. Tanga tine zvinhu zvataitarisira semacommunities. Dai vanga vatigadzirira kana chipatara chekuti urwere hwese hwakasiiwa makaita vanhu vakawanda zvirwere zvinosara zvichitenderera taione pekuzorapirwa. Hazvina kuitika tikati dai vakatigadzirirawo zvavo road. Ukawatarise road yedu inofamba inoende machiyadzo panhu padiki diki but mafeza atinobhadhara akafanana nemunhu ari kuende kuHarare nekuda kwekuipa kweroad. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatai kuti dai kurutira tigadzirira ndo chishuwo chedu. Saka makambani zese ari kundouya achienda kutouya achitotora achienda chinonyatsobatika chaicho chatingataura hapana. Ukatarisa ZCDC yacho zvainoti yakaita ndezvekundoti inovanoripeya kundoripeya maexisting structures chayo chekuti chaatsobata chekuti tinonyatsoomesa kuti ndo zvaitwa izvi hatina. Saka ndo zvinhu zvatogara tichinetsana nazvo taide kuti dai vaikwanisa kuite mwoyo murefu vobatsirawo nharaunda.
Muri kumboita musangano navo here?
Tinoita misangano yakawanda navo asi tovaba tichivayeuchidza zvinongoiswa pazvinyorwa asi kuti tizoone kuti zvatakataura zviya zviya. Ndichiri kuyeuka ndichitaura anovadiye acting CEO Mtibi Preto tikati chatinoshuwira iroad tudawo road muise tara niende kwachiyadzo. Vakati do you know how much is the cost yekugadzire tara pa 1 kilometer is almost $1 million. Saka hazvigoni. Tukatashaya kuti saka kubetserwa kwacho kuri pati tinenge tisingatigadzira iroad inobva yatinhasi yatopera kana zvikatora 5 years vachiita bishana bishana at least we appreciate toziye kuti vari kuedzawo chikamu chavo. Saka vakatigadzirire kutigadzirire kanhu kadiki diki hazvitibatsiri. Izvozvi zvine maringezuro tanga tiri kumadiamonds kudiamond base kuti kudiamond base matonhorai paive nekambani yejinani ndo paive nemugodhi wecommunity. Mugodhi wecommunity wakafa iyo saka vanhu vaakutorelaya nemvura yepachibhorani yepaipi inobva kupaZCDC. Paipi iyoyo kana kusina magetsi vanhu vanenge vasina mvura. Kana kukajenarata rikafa kune kusina mvura icrisis chaiyo chaiyo. Tiri kufunga kuti ZCDC ndakataura navatungwa tikati vavatungwa muri kufungei nenyaya iyoyi. Saka zvinova takatomboiziya nyaya iyoyo saka hatikutoshaya kuti todini but tichazonyatsogadzire a long term solution nekudrile boho zvanga zvisingadi kutomboyeuchidzwa. Chinhu chavanoziva kuti you cannot live without water. Mvura ndo chinhu chinofanira kutoitwa ipapo ipapo zvekuti situation yacho papa ine nhamo paine multitudes of people tinotarisire kuti panokwanisa kuti zvirwere zvinozotapurirana nekuda kwekushaya mvura. Saka ZCDC haifaniri kumbotofunga kaini. Iyo zvitandakatotaaifanira kutoziva kuti nyaya yemvura iyoyo is first priority. Zvinotori muconstitution medu kuti panofanira kunga paine safe potable water. Saka hatizvigoni kuti vanhu vanokwanisa kuchera pachi open well vachichera nechibucket mvura ichichapukira ichipinde imomo munonzi mune mazongororo mune machini in alternative source yemvura kana tepi isingashandi. Saka izvozvo ndozvinotirwadza sevagari vepamarani.
Ko panyaya dzekuwaniswawo kwevanhu mabasa zviri kufamba sei?
Ndo dambudziko rekutanga iroro. Dekutanga makambani zvakamenga aripo vanhu vakawaniswa mikana yakati wandei. Taiti kumasecurity guards kwakuine macommunities akawanda zvekuti zvakambopedza urombo. Pakauya ZCDC apa vakabva vauyawo vaine mitemo mitsva. Vakabva vatanga kuti hatikwanisi kuemploy macommunities kunyaya dzemasecurity nekuti munozoite masyndicates. Tokatazvishaya kuti zvinhu zvai zviri kubeta. But izvizvi vakanga vati vazozvisandurudza. Vakuti taakukwanisa kutora but vakanga vatoemploy mecompany inobva mamutare mukaona painobva pacho kuti ndo headquarter yaivka. Zvinonyadzisa pakachibhodhi ndo inotonzi mhiri uori hwega hwega.
Sachigaro veMarange Development Trust vaMarvin Mudiwa vange vari parunhare kuchiyadzwa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti vaimboya muchungamiriri weNigeria vaOlusegun Obasanjo pamwe chete nevemhuri yekwaOppenheimer yekuSouth Africa vakaita musangano nemutungamiriri wenyika neZuro vachitaura pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe vachiti zvaya kukanganisa nyaya dzezveupfumi. MuNewsday mekare hurumende inonzi yachinja paimire maererano nekudzinga vana chiremba mazana mana nemakumi mana nevashanu uye haichatongesi vana chiremba sezvavakanga yatanga kuita. MuDaily News vachamisa vanonzi vaudza nhengo dzebato ravo dziri muparamende pamwe chete nemakanzura avo kuti vachange vachitarisa kuti vaone kuti vese vatoshanda zvine mubayiro vachiti vanoda kuti vasingashandiri vanhu vabviswe. Zimbabwe Independent inoti kusamira zvakanaka kwenyaya dzezveupfumi kuchakanganisa zvematongerwo enyika zvikuru izvo zvinogona kukonzera mhirizhonga munyika. Nguva dzese pachirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Kadini vashamarari veStudio 7, ini ndinoitwa Simbarashen Fleheni, ndiri kuno South Africa muOliveni. Zvakaoma nyika yeZimbabwe, vanhu vatambudzika shuwa. Mukaona nyika yakuti ava vakupinda muparamende, avotaura avobuda, avopinda avobuda vachivhiringidzana saizvozvo. Ichasvika kupi nyika? Zvakaoma. Navo vana munangarwa vanochera rimwe gomba vachivhara rimwe gomba. Zvinobatsire zvavanoita, ngaangoita zvinoita kuti vanhu vararame. Kakundikana murume uyu ngaangopachamisa matomo aone zvaanoita kuti nyika hatizari nembovha yemufaro here. Haungacheri gomba uchivhara rimwe gomba uchiisa futi rimwe gomba. Ndo zviri kuita munangarwa sezvaari kuita kubvisa madhokuta kuadzinga achitozondo imploye kune dzimwe nyika. Unovabhadhara nei achikundika anobhadhara madhokuta aripo? Inyika here isina kana hospitari? Zvakaoma munangarwa kundikana shamwari. Mazanu PF muriko here? Mapuraizi ezvinhu ari kuita sei? Nemi ari kukubetaika? Ndo ED yacho pfei iyoyo. Tese tiri kukuwara nemumazanu PF. Ndichandotenga ED supermarket. Ndatenda.
Ndinoitwa Innocent Ndoro, ndiri kuno kuPoisons. Saka ndiri kushamisika navaperenisiri vari kuti zvanzi chiri kukonzera kuti zvanzara dziitike muZimbabwe iclimate change. Saka climate change yacho iri kungoitika bedzi muZimbabwe chete? Vakuravanga vari kuti the serious nechino upenyu hwavanhu. Kutadza kutongwa kwavo, kutadza kuronga, bira bira kwa wanita kukita utungari ava mure saka ngavareke kunyefa kuti izo I climate change never hakuna tukuzisia kusirukonzeresa kuti izo kuti nikaidi omerwe vanonyepera kutonga zvinhu zvavo zvese ndezve kunyepa ndosaka izvo mwari ari kutonga utungamiriri hwamunangagwa vari kutadza kupa pachigaro asi vatinyatoziva kuti izvozvi pane zvikuru zvavakakanganisa zvekuita kuti izvozvi nyika yedu isabudirire ngavabve pazvigaro kupinde vamwe iyo nguva yedzano pepi yakapfuura
mugoma jonga haine ndimi lanjinyoni ndiri kuno kusouth africa kupitori ko ava vanhu vezanu p f ava vari kuti kwai takahwina vanohwina chibhozi ivo kubva kare kubva pachirinana moge mutsvangirai vaingohiwa zvakangodiro saka nhasi vachiri kurambira kuti kwai vana uyu munhangabwe wakahwina wakahwina kupi saka izvozvo zvimwe zvavanoita izvi veveuyu izvi hativi wirira nazvo kubva kana kamwe bhozi vanhu vakungoshupika kumusha iye uri kungodya zvakanaka pazanu pf ipapo uri kudya zvakanaka vanhu vari kushupika utoswera achingokomenda zvinhu zvisina kana basa rose tarirai kuti vanhu havasi kurapiwa ndo chinhu chimwe 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 chikonzeresa muzimbabwe choo saka mange zvichaitwa sei zvinhu zvakadero ivo vachingoramba achiva nechimwe chinhu chinhare chisina kana basa chinhauro choudofu chinhauro choudofu kachavari kungoita ndatenda hangu mukomajonga
Makadiko pastudio 7 apo makadiko masora seko ana mukoma jonga uko muri kutaura namarisa pawitbank apo ndoda kumbobvunza hangu mukoma kuti pamai muchitaura nevanhu vezanu pf avo munodi kumbotibvunzirawo kuti hongu vamunangagwa vari kutaura havo zvekuti anzi minda ngaidzoserwe kune vamwe vasina minda ko ivo vanadzo minda dzacho vari kumbodziitisei nekuti tarisa izvizvizvi chikuru kunzi chibage chacho chacho chiri kudhura apa chiri kutoshayikwa futi kunyika kwacho saka ndokumbira kuti mutibvunzire kuti vane minda dzacho vanenge vachiitei nadzo nokuti imamusi kutibvunzira kuti tichinyatsokunzwa zvavari kupindura ivo nekuti vanozoti hanzi ivo vanoda minda kana kuti vakarwira minda vasina chavanotiitira nekuti tinoona kuti kumashure uku paivane varungu chikafu chaiwanikwa hapana kana munhu ainzwa kuti hanzi ashayiwa chibage kana kuti chibage chadhura but izvizvizvi choshayikwa apa chichidhura futi saka ndoda kuti mundibvunzirewo pamunotaura navo paya pamaredhiyo mundibvunzirewo kuti koivo vanoti minda dzavairwira kuti vatorere vachena vari kuitei nadzo nokuti hapana chatiri kuona chitsvene chavari kutiitira ndatenda zvano
maamuka sei vashamarari vestudio 7 pavoa apo standard wafara indiri kwachimanimani apo yandotenderana nemaonero eunited nations ayo yekuti matambudziko ari muzimbabwe akasagadziriswa munyika mungangoti kusagadzikana ichokwadi nekuti vatungamiriri vari kupomera mhosva yemasanctions vachiti zvirango zvokumi ndo zvaita kuti nyika iende kumawere uye vachiti zvirango izvi hazisi pamutemo nyaya yangodiwa apa ndeyekungotarisa kuti zvirango izvi wedza kuti zviri pamutemo yekanda hazisi pamutemo zvingaitwa sei kuti zvigadziriswe kuti zvibviswe zvirango izvozvi vakaramba vakanyarara vachizvitora sedambi vachingoti zvirango izvi zvakanyatsa kupfumiwa vasingatsvagi kuti zvingabviswa sei zvingaitwa sei kuti zvirango izvi zvibve zvinogona kukonzeresa matambudziko emhirizhonga munyika nekuti vanhu vakaramba vachitambudzika vachazosvika pakuita mhirizhonga pakungoona kuti hapana kusiri kufa kumagumo kwazvo zvinozoita kuti vatungamiriri ava utungamiriri hwavo vagone kuzovusiya vachahuda
manheru akanaka vashamariri vestudio 7 tinokutendai nechirongwa chamunotipa kwamuri kuamerica uko tinokutendai nechirongwa chamunotipa tinofara zvisingaiti ini ndatadzawo kurara mushure mekunge taateerera chirongwa nhasi pamusoro pemurume uyu anonzi pupurai togarepi ini ndarwadziwa zvisingaiti ini vapupurai togarepi musataure kwamusina kuswera zanu pf ine madecades ndo makore akawanda isingateedzeri constitution munofanira kuchiziwa kana mchitawala chini. Chironzu konsi mutemu wanwezi zanpivu. Makasi ya na naukari. Hamute ziri mutemu kana zwari mwechete. Siyaka mkati. VMDC ya watere gwarare mutemu. Kana mwita kuchiziwa imini ni kutile MDC watere zireje mutemu. Tanga ima tawala na president wenye batu wenye zanpivu kuti. Iko zero zevanu kuprotesta. Ziri mkonsi chini mbumbire mutemu. Kupfura munu. Ne live ammunition asina kana weapon yakabata azvimo mu constitution zvamuno vapfurira ndizvo zviri mu constitution zvekuti va protest.
Ndidzo dzimwe pfungwa dzevamwe vatereri ve Studio 7. Ipfungwa dzavo dzisine chikuita ne Studio 7. Titumire mazvo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mbuya Elalia Murphy avo vanonzi vantu vani vari munhu akararama kwemakore mazhinji kupfuura ani zvake muAmerica vakashaya svondo rino vaine makore zana rine gumi nemakore mana 114 years. Vanochengeta makore ekuzvarwa kwevanhu veGentology Research Group vanoti mbuya Murphy vakararama kwemakore zana rine gumi nemakore mana nemazuva zana nemakumi mana. Kushaya kwambuya Murphy kwasiya mbuya Hester Ford vekuNorth Carolina avo vane makore zana rine gumi nemakore mana nemazuva zana nemashanu. Vave munhu mupenyu ararama kwemakore mazhinji kupfuura ani zvake muAmerica. Pari zvino munhu mupenyu akararama kwemakore mazhinji kupfuura ani zvake pasi pose ndiKei Tanaka wekuJapan uyo anonzi ane makore zana rine gumi nemakore matanhatu nemazuva mazana matatu ane makumi matatu. Mbuya Murphy vakazvarwa mudunhu reNorth Carolina vakatamira kuNew York mugore ra1926 uko vakagara kusvika vashaya svondo rapfuura. Murume wavo akashaya muna 1953 akasiya mbuya Murphy nevana vaviri. Ngaibake Freeman achibarizwa namkoma Macheso. Sezvo nguva yedu yapera, regai tipotirasira zvanga zviri munhau. Rimwe sangano revashandi vehurumende riri kusangana nenhengo dzaro nhasi kukurukura pamusoro pegwara rekutora sezvo pasina nhaurirano pakati pavo nehurumende. Hurumende inoudza vana chiremba vakadzingwa mabasa kuti vanokwanisa kudzoka kumabasa kwavo pasina mhosva yavari kupomerwa kana vakazviita mukati memazuva maviri. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.